A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 16th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the late former Zimbabwean leader Robert Mugabe, who died last week and protesting Zimbabwean doctors.
And to join this discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz short wave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Live Talk, we are talking about the delayed burial of the late former President Robert Mugabe, and Zimbabwean state doctors have downed their tools.
Thousands of people are viewing the body of the late former President Robert Mugabe at Murombezi Growth Point in Mashonaland West Province.
Mugabe will be laid to rest within the next 28 days at the National Heroes Acre, where a mausoleum is being constructed.
The former president died of an undisclosed ailment in Singapore a week ago.
Meanwhile, doctors in Zimbabwe state hospitals are staging protests following the abduction of Dr. Peter Makumbei, the leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Some of the doctors are on strike over low salaries, and doctors are getting at least about 40 United States dollars a month.
The High Court has ordered various ministries to look for Dr. Makumbei, who is among hundreds of disgruntled medical workers in Zimbabwe that are now living from hand to mouth. The government says it is looking into their grievances.
To join the show right now, please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Yes, ulukandaba lingatshona njani lapha likhona endaweni zonke ke ezithiyeneyo ezomhlaba. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lukamoyi uRobert Gabriel Mugabe obhubhe ngeviki ephelileyo. Njalo siyabona ukuthi isidumbu sakhe lamhla sihanjiswe khona ngale eMurombezi Growth Point lapho adabuka khona. Siyakwazi ukuthi wazalwa ke kwaZwimba eMashonaland West Province. Abantu sizokuthiwa bebebaninganyana nje abahambe bambona. Kodwa kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe siyabiselwa eHarare. Kodwa ke ukungcwatshwa kwaso bekuthiwa phela uzangcwatshwa sokudlule amalanga angamashumi amathathu. Siyakwazi ukuthi sokudlule amalanga amabili, kutho ukuthi sokusele 28 days ukuthi kungcwatshwe waye ngumongameli. Sizwile abantu sibe khonona abaningi besithi lokho kwenziwa ke ngendlela engayisiyo. Sibe sesithi phecelezi nje sibone ke okwenzakala khona ngale ke eZimbabwe njalo. Odokotela lamhlanje ke kade begijigijima betshaya itoyitoyi besenza konke nje bechothoza uhulumende besithi kukhanya ngazani omunye wabo udokotela Makumbei, uPeter Makumbei unganothunjiwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Siyakwazi ukuthi kulabo dokotela abakhalela umsebenzi bafuna phela iholo likhuphuke. Okwamanje udokotela uthola iholo lakhe ke i-$40 ngenyanga. Kambe nxa kunjalo likubona njani zulukandaba? Asingeneni kuhlelo siqoqeni. Nxa ufisa ukuthi ungena khona manje usifonele kunombolo 801-202-465-0318. Leyo ke ngiwhatsapp. Ngizayiphinda njalo 01-202-465-0318. Kunjalo ke Marvelous.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kuenderera mberi pano pa Live Talk tichitarira nhoroondo yeupenyu wavaRobert Mugabe. Nhasi tawaona mutumbi wavaRobert Mugabe uchiendeswa iwo kwaMurombezi Growth Point kwaZvimba. Uyezve kumusha kwavo kwaZvimba uko vemudunhu iri nevamwe vanogara munharaunda iyi vawana mukana wekuti vawanikwe ivo vachionekedzana navaMugabe. VaMugabe vakashaika kuSingapore vhiki rapfuura uyezve takaona mutumbi wavo uchiratidzwa kune veruzhinji kuRufaro Stadium kairi kese nekuNational Sports Stadium uko vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vamwe vatungamiri vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vakawanikwa vachipinda vachienda kunoonekedzana navaMugabe. Tiri kutarisa zvakare zvatiri kuona zviri kuitika munyika apo nhasi vanoita mabasa madokta nevamwe vanewo Muharare nemubulawayo vari kuratidzira vachiti ivo havasi kufara sekuti mumwe wavo Dr. Mugumbei vakawanikwa ivo vachipambwa uye parizvino havasi kuwanikwa taona nhasi vanachiremba ava vachiratidzira uyezve parizvino vachiri kuenderera mberi vachiratidzira tiri kunzwa kuti vane night vigil vari kuenda mberi vachiimba vachiti ivo havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende panyaya dzemuhoro wavo uyezve panyaya yekuti mumwe wavo vakapambwa saka pindai muchirongwa muwanikwe imi tichitaura nemi vanoda kunge vachifonerwa nyorai nhamba dzenyipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tiwanikwe tichikufonerai tinoona tinadadira ichitungo ari kuona ari pano Taru Bomero ari kuti what is needed is to pray for the country Terence Naro ari kuti tiripo futi aiwa tinokuchingamidza iyi tinoziva munotisapota zuva nezuva uyezve pamunopinda muchirongwa ibvai majanya pakanzi share kuitira kuti vamwe vakunzwei Progress Manakira ari kuti tavemo muchirongwa maswera seiko kwamuri ikoko vashamarari vedu aiwa amasikati yezvinezvi taswera zvakanaka chaizvo uyezve tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu mangwanani uyezve munetsu zvakare iye zvino asi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu nhasi tine gango ipo pano palive talk kana muchida kutaura pamusoro penhoroondo yeupenyu wava Robert Mugabe avo vataona nhasi mutumbi wavo uchiendeswa ivo kumusha kwavo kwazvimba kana zvee zvakare muchida kutaura imi pamusoro penyaya yekuratidzira kuri kuita vana chiremba muHarare uyezve nekubulawayo kwatiri kunzwa kuti kubulawayo kumpilo hospital uyezve nezvimwe zvipatara zviri ikoko kubulawayo vanhu vatoti aiwa hatisi kushanda vabatana ivo nevana chiremba vari kuHarare uyezve kuratidzira uku kuri kuenderera mberi kuri kunzi iko kune night vigil pari zvino handizivi kuti tine mapicture here ekukuratidzai atichange tikukuratidzai
yes I think we've got a video of Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he is saying about all this.
General of Zimbabwe Hospital Doctors Association. And if you all recall, the initial industrial action that we did in December, that was the longest, as far as we can recall. It lasted 40 days from the 1st of December to the 10th of January. So I was one of the leading spokesperson of that executive. It's very sad indeed that we are gathered today with profound sadness because of our colleague that was just went to disappear. He was kidnapped and abducted. And to be honest with you, to me it came as a shock because first of all, I wasn't expecting that in Zimbabwe, with the amount of security apparatus that we have and the amount of the national budget that we always put towards the security sector, that a grown-ass doctor or a grown-up doctor can go missing and no one knows where a doctor is, a grown-up person with a grown-up person who's functioning normally can go missing in the middle of the night and no one knows where he is. Totally, that's not acceptable.
So that is Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Lapho ke uBhebhe yamozwi yakhuluma ukuthi kambe umuntu omdala njengoPeter Magombei udokotela ongusina Dr. Sibini angachaja kuphela ukuthi hayi kasabonakali. So uthi lokhu vela kwaziyo umhlaba wonke jikelele akwaziyo ngoba even leZimbabwe kulabo dokotela kulabo abantu bezomvikela abaningi kakhulu ngemali eningi ifakwa kuMinister of Defense, the Minister of State Security lazo zonke lezo kambe ucatshe waya ngapi. So ke sizabe sikhuluma ngakho khonoko lokunye okutshiyeneyo khonoko ke okwamoyi uRobert Kapelele Mkabe kunjalo ke mavelisi
aiwa tinotenda vari palive feed yedu pano paFacebook page yedu yeVOA Shona munogara muchititsigira zuva nezuva regaitimbo kuchingamidzai pane vasisirudo adozwa varikuti saka vakapambwa ndiva mugabe here ndofunga vanoda kumboti vanhu vambotise chei zvavo Ekinias Zondo arikuti hello sisimavi hello zviri sei sei kwamuri ikoko tina chetakawira anzi ndifonerei achibva aisa namba dzake Amos Murerwa anzi ndifonerei vachibva vaisa namba yavo uyezve vakaisa necode namba yavo Nyasha George Matambirotka arikuti ndifonereiwo maswera sei aiwa taswera zvakanaka anabva kuti Zimbabwe government loves the dead as they don't care about the living. Arikutaurawo kuti zvaari kuona ndezvekuti hurumende inenge inofarira vanhu vakashaya kwete vapenyu. Top fan yedu Courtney Mepi Courtney arikuti hanzi handifunge kuti vari kutungamira vachapedza temu yavo ndokutaurawo kwaarikuti Cuthbert Maposa hanzi muri sei vashamarari. Tiripo pamepo aiwa tiri wadi Nyasha Jos Matimba Ronchoka arikubva ativo ndifonere ndobva aisa namba dzake saka tine vazhinji vari kuda kufonerwa uye vanyora namba dzavo wamambo hanzi a tight situation here. Douglas Makombe Mutsenge arikuti just joining you, I'm here in Kapa. I didn't miss Nyaya Yemushakavu hanzi vaakupiko nasi, how far is the museum construction that's far? Aiwa mukoma Douglas Mutsengi parizvino mutumbi wava Robert Mugabe avo vaimbova mutungamiri wenyika uri kwazvimba kumusha kwavo uyezve vamwe vawana mukana wokuenda kunoonekedzana navo kwamurombedzi nhasi Terence Naro ari kuti ndifonerei achibva aisa namba dzake Courtney Mepi Courtney ari kuti dai hurumende yanovakawo kuchimoi kwakafira vanhu vaizama kusunungura nyika vave kuita bhizi kuvaka guva ravamugabe regorude saka rudojo vanzi garwe abva taurawo zvakawanda pano ativerenge zvedu mazwi ekunyomba George Summer Holmes ari kuti I'm watching you from Harris Smith ameno ndekupi woku Amos Murerwa ari kuti hello sister Mavi and Mr. Gibbs we need to be the one to have one voice and to pray also for our leaders Zimbabwe needs prayers asi ndiri kunzwa kuti pane munyarikani aripo parizvino regai tiende kwavari
yes our first guest is Mr. Max Mkandla who is a former freedom fighter he is based in Bulawayo Mr. Mkandla welcome to the program sir
thank you very much good evening to the listeners and the leadership in the country across
thank you so much now Mr. Mkandla we see that the body of the late former president was today in Murombedzi Growth Point. What's your take about taking this body all over the show like this? Do you agree with what is happening?
First and foremost, culturally here in the country, this is the first of its own kind. Something that we don't even believe or wish to see happening in the country. It sounds like an abomination culture. But however, those people, they've got their own way of doing things, which is not a Zimbabwean way of doing things. This is where we are actually disagreeing with them.
Yeah. So, ubona ngazani ke ngase ukhangele ngesindebele ungathi khona ukube bebhotabhota lesidumbu sakhe umoyi ungathi ngakho
kuyincwala akufanelanga ukuthi kutholakale kukhona esizweni seZimbabwe njalo ngamacala lawo enzakalayo lapha ngizakhuluma sibili okusemoyeni le ndlela esibona ngayo sakhulula ngayo ilizwe akumelanga ukuthi belokhu ebhodibhodisa ngendlela yona leyo asizuzi litho kokho zimali zona lezana ezihambayo ezama-taxpayers khona kule ndlala engaka lokugesi ngakho ngakulazisa lapha yindlala kuphela izinto zikhwela njalo njalo kodwa ke kube sokutholakala ukuthi khona umuntu owenza isimo lesi sabanje nguye lokhu ebhodabhoda kangaka ngomhlaba yolikhona lo kuyazila lokhu mina ngibona ngazani yikusithuka into engafanele ukutholakala isenzakala ebantwini
ye nxa sesikhangela njalo baba Mkandla sibona ukuthi odokotela kade betshengisele esibhedlela lemgwaqweni bathi omunye wabo wathunjwa ungathi ngakhonokho
lokhana kuyinto sibili ezilayo odokotela balelungele kutshengisa ukuthi babambeni badinga ukuthi omunye wabo lo ezibonakala ukuthi kanti ungaphi Asithandi thina ukuthi khona odokotela bengatholakali ezibhedlela ngoba nakuyasiwa. Njalo amanesi kakhulu aluthi abangalenza abasoze be-admithe umuntu aba-admithayo ngodokotela befake izinsuku ukuthi khona kuyabe ngahlala insuku ezithile bebonile lo mkhuhlane wakhona ukuthi khona unganqinekelwa njani. Kodwa ngalokhu luhlazo lolo esolwenzakile lolo benzela ukuthi khona umuntu lo lapha akhona ekhululwe bathengisa ukubambana. Lokho nami ngiyakuvumela lanxa size ngapha kodwa-ke kumele phela bekhalele omunye wabo. Uhulumende ngenele kuze kutholakale ukuthi kathi ngubani oyenza ubudlovu njengalokhu.
Kodwa vele eZimbabwe abantu bathunjwa njani? Sokujayelekile phela sezwa utyayitsa mara onabanyana bonke bona labo bathunjwa ngubani vele mkhali?
Indaba yokuthunjwa leyi ilokuxhwala okuthile elizweni. Kule fevo thwantwana umtondori lwana owathi ecathile kwaphuma amabizo kokhembu khona lapha nomhadi lakho kwaphuma kwabuya bonke labo ophathelini yabanyama okane nkala zonke izinto zona leziyana lakhathesi latest yona leyo odamara laba kukhona umuntu olesandla esingalunganga esingingcolileyo sigcwele igazi okwenzayo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu.
So, into esingayifuniki kule ukuthi khona siyibone senzakala elizweni.
Ye, siyakuzwa. Sicela ubambe khonapho-ke baba Mkandla. Besicela abantu abakubandla le-ZANU PF ukuthi bangene khonapha kuhlelo. Silethemba lokuthi sizabathola labo bakhuluma abakwethulayo. So, Mr. Mkandla is saying that in terms of abductions, this has been happening, you know, in Zimbabwe. So, he says that apparently there are some people who were actually abducted and up to now, they cannot be found. Yes, but Zimbabwe has got some good laws in terms of finding people and maybe state security. So he's pointing everything to the government. He says the government is just doing it. You know, so maybe we're going to get a government spokesperson or some other person to just give us a take on what is going on here.
Very interesting take indeed. Let me just read some of the comments that are on here on our Facebook page, our Shona Facebook page. And also we will be trying to cross over to Zimba to see if we can talk to some people over there who we can manage to hear about what the situation is over there. Amos Madzinga arikuti mutumbi wakosha kudarika vafi. Zvakaoma zvenyika yedu. Watching from Durban, please call me. And asi ndiri kunzwa kuti pane pane vari kuda kutaura nesu regeitende kwavari. Hello caller. Tiri wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi uyezve munoitwani?
Muri kutaura nemi, ndiri kuDurban, ndiri kwaGabriel.
Ehe, taurai tinzwi.
Ndoda kuti ndimbobata nyaya mbiri zvangu.
Taurai tinzwi.
Pane mutungi wapurezidhendi vaiva purezidhendi vedu vamugaba zvinhu zvinosiririsa kuti munhu mukuru angade akuchichengetedzwa owana nguva yake kuzorora vakumbombeya naye hatichazivi kuti kuda kuratidza vanaani kuti mutungamiri wenyika akashaisa.
Asi pane chakaipa here kuti mutumbi wavo uendeswe kumusha kwavo?
Hapana chakaipa sekunzwa kwatakaita kuti mutumbi wavo ivo pachavo vakanga vatiwo vandakuradzikwa kumusha kwavo. Zvinhu zvaifanirwa kunge zvichiteedzerwa nehurumende kuti pasaita makakatanwa vongu vanenge vavadeclare sehero. Asi vozoti aiwa mukuru wenyika akanga atanga kurara pachina mai vake izvo zvaa zvakakosha chaizvo zvokuti hazvaifanirwa kuti mazuva akati wanefambana
pachivanhu zvinganzi zvinokosha here kuti mutumbi ungogadzikwa panzvimbo imwe chete zvakamira sei?
Pachivanhu chedu tinoziva kuti kana munhu mukuru akaita zvavamugabe kana vashaika vanofanirwa kutsvagirwa nzvimbo yavo yakasununguka inoita kuti munhu wese wemuzimbabwe akwanise kusvika ipapo achinoona mutumbi wavamugabe ndovaona sehiro renyika yedu. Izvozvo hapana anoramba asi chaakunetsa ndechekuti kana tikatirira mamwe mashoko aitaurwa nana vamatema danda mazuva aya vamugabe vachibva kubviswa pachigaro vamugabe vakaitwa kuramirwa mhosva dzese vakanzi ndivo vakanga vari pamusoro pekuita kwese kushata kwakaita kuurawa kwevanhu kuita sei ndivo vakanga vakupiwa mhosva idzodzo but tinoshamisika kuti nhasi the same people ivavo futi ndova kuti aiwa vamugabe ndo mupresidenti handichazivi kuti avaizvitaura izvi vaizvitaura vakananga zvipi vaida kufadza vanani nhasi vava kutaura izvi vachida kufadza kuti vanani veno vanga vari vanhu vano vane chokwadi vaipfuudzawo chokwadi kuti nemhaka iyi vaituka vamugabe panguva yavakabviswa pachigaro nhasi vava kukosha vasingachatauri vasingachapindure zvavaitaura ndo patinongoda kungoti deno vanga vakuru vedu ava vanga vatipindura vanhu kozoita chechipiri chandoda kutaura panyaya yeutongi hwemusapo
taurai tinzwi
tiri vamwe vevanhu vanotoshuvira kuti sei zvirango zveupfumi zvabviswa but kana takatarisa zvirango zveupfumi zviri kunzi nevakaisa zvirango zveupfumi remekedzai kodzero dzevanhu kodzero dzacho idzozozo zvinhu zvingori simbu kuti munhu kana akachemera kuti ndokumbirawo chingwa mupei chingwa kana kuti momuudza kuti chingwa pari zvinhu hatina tabika mabhani ndo hatinawo ndo hatakumbokupa pachinzvimbo chechingwa kana munhu akadaro onzi ngaachisungwa ngaachino akutorwa usiku pasina anoona kuti aendeswa kupi zvinhu zvinorwadza seresi zvinhu zviri kuti ivo vari kuzviita vari kufara because vanozviita pasina chinoya kwavari saka izvozvo zvinhu zvinorwadza masankisheni tinoda kuti abviswe but ngaabviswewo tichiteedzerawo zvinodiwa nevanhu vakatisira mumasankisheni
aiwa tinokutenda
tihama dzedu tiri kurwadziwa kuti sa munhu angangotorwa kungonzi aenda sezvedzamarati zvinhu zvako akaenda sezvezvi uyuwo atorwa aane 3 days atorwa kuti tichaziva kuti achadzoka ari mupenyu here achafa here kana kuti tichamuona here izvozvo zvese izvozvo isusu muzimbabwe titi vanhu vanga vachitariswa sevanhu vane security yakakosha inoziva basa kudarika dzimwe nyika dzese but kana pakunzi vanhu vanotorwa nemunhu ane futi ozi hatizive kuti atorwa nani izvozvozvo muminista of home affairs anofanirwa kupindura zvine mutindo kuti azvipruve kuti zveshuwa muno muzimbabwe hamusina security inovharidzira kutorwa kwenyika kwechipiri
dai maiwana mukana wekutaura neivavo vamuri kutaura vehome affairs maiti chii pari zvino
ndaingovakumbira kuti bhajeti riya ratinovapa riya rekuwandawanda riya riya ngariite basa kwete kuti bhajeti iro rokuwandawanda iro rongotorwa zvaroiswa muhomo dzemunhu umwe chete orya zvake achirega kuti vanofanirwa kunge vachishanda kudzivirira isusu zvizvarwa zvezimbabwe kuti tinge tichiwana kusununguka kwakakwana tichichengetedzwa tisingatorwe usiku vanhu ivava vashande vakasununguka vaite basa ravo chairo chairo kwete kuti bhajeti rinobuda rakakura rokuti kutifende nekuhome affairs asi basa ravo hatisi kuriona nokuti vanhu vari kungonyangarika ende vakuru vacho vachingotaura kuti hatisi kuziva tiri kuyunivhesiketi hatisi kuziva tiri kuyunivhesiketi ende chinorwadza ndechekuti foni dzavari kushandisa dzinonzi ndao dzimwe chete dzadai kutenderera muvanhu vese vakambotorwa vakazodzoka
aiwakuti
vaende kumanetwork provider kunoti titipei munhu uyu akarejista foni iyi tizive kuti akarejista ari ani achigara pasi aende kunotsvakwa kuti nemhaka yefoni yako ichishanda zvakashata zvinoita kuti vanhu vachinyangarika munyika
aiwa mashoko makukutu chaizvo tinokutendai mukoma Gabriel mafamaita sazita yemuchakabvu vaGabriel Mugabe asi tinokutendai mukoma Gabriel kunge manga muinesu pachirongwa nhasi tine vanhu vakati wandei saka tochiti aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka bye bye.
ye kunjalo ke mavula se slobaba esicingweni lapha ke wathi sizothi slobani ngizokuthatha slobamasuku iba masuku ngawuthona njani
ngiyathona ngiyathona njalo ke
siyachona ucingo lakho lamdlalo ufiphele ungabonga ngikhona masuku kona
ngiyenza bazela basini zakathe
no wazani uluginyile silucingo lakho sibili awukho phakathi kwengubo kuyagodola yini kona
hayi ngiyathanda ngiyathanda ngiyathanda
hayi what sokufonele masuku siyakufona bhekukatheso ubaba masuku so baba mkandla nxa usizwa abantu bekhuluma lapha omunye lapha kuthiwa silomunye ubaba efonini wathi sithatha ubaba lo esefonini kuqala
hello mkhoma Salim
alo makasimba here sister
aiwata kasimba tipe wefungwa dzenyu nhasi tine gangu aminoti muda kutaura nezvei nhasi
nhasi ndikurwadziwa nenyaya yemadoctors chaiyo
taura henyu
ya nyaya madoctors hurumende handizivi kuti vanonyatsoongorora here kuti doctor munhu ane nhiki ano akadzidza ndiyenza idzidzira kugurisira kuti vabatsire upenyu hwevanhu life saver then omubhadhara $40 US ipapo hurumende yedu ka I think chakanaka tinofanira kuidhoka tinofanira kungoti hurumende tivhare because kana vaitadza kupa vanhu mari malife saver then vada kupa mugabe kuti wani munhu akapa kudhara vachispenda mari yakawandisa kuti mari yeyo kuti vaitore okay divide topa madoctors madoctors malife saver evanhu vakaenda kuzvipatara izvozvo tine vamwe vanhu vangachikwanisa kuti vaoneke nemadoctors madoctors havana kwanisa kuona vanhu ine vamwe vanhu vazhinji vari kufa vamwe vanhu sometimes pamwe vanenge vane masmartphone anoda kutobva but it will be worse saka izvozvo zvinorwadza negovernment yedu yatinayo haikoshese vapenyu right now inokoshesa vanhu munhu che
aiwa mashoko makuru tauraitins
taikumbira kuti kudai chimwe chirenda chinozoda se musara tii daidze vanhu vemugavenment ivaoka kugara patidhiskasa navo tiaonesa kuti marano enyu amuri kuitaka mainstitution enyu haana kunaka munofanira kunyatsoisa kuti mari inofanira kuti tiite position ipi is very important zvangu pana right now magetsi hakuna anouya usiku achienda early morning zokuti kana mamwe macompanies vatovhara bhoze havachakwanisa kuti vachioperate saka izvozvo tisive macompani tachiti tasara tishoma itoto hakutomanikidzwa kuti kana angane vashandi kana 200 akutoti 30 mumwe yekubasa because vangashandisei magetsi pasina saka zvinhu zvinorwadza kuti hurumende ngainyatsofungisisa kuti iri kuda kuenda kupi chaiko
aiwa mashoko makukutu
ainyatsorano
ehe mashoko makukutu tichaedza zvamataura izvozvo kuti tideedze makurukota vauye pano vachizvitaurira vega muchinyatso kuvabvunza kuti sekutaura kwamaita kuti sei ivo vari kuona zvakakosha kuti vawanikwe vachiisa mari sekutaura kwamaita pakurangarirwa kana kuti kucherechedzwa kwemunhu mumwe chete iyo nyika upfumi uchienda kumawere saka tinokutendai mukoma Salim nekunge manga muri panhare thank you so much
now marvelous we've got Mr. Dingumuzi Phuthi is a parliamentarian and this is in the ZANU-PF party. Mr. Phuthi, welcome to the program.
Thank you, Gibbs.
Thank you so much, sir. So briefly, we are seeing that the body of the late former president was in Mrombezi Growth Point today, or maybe still there. So now, what's your take on this issue of taking the body from one place to the other until he is laid to rest in 28 or so days?
It is something else to say that it's been moving from one place to the other. But it's another to appreciate that indeed it was supposed to move to places that it has moved to and from so far. When you talk of Robert Mugabe, remember that you are not talking to Dingumuzi Futhi or about Dingumuzi Futhi. You are talking about an icon of our lifetime, whose immortalization can be juxtaposed to that of Rhodes. If you will tell me why Rhodes had to die in Cape Town and had to be pulled for many months from Cape Town in order to be buried at Mabuya Zivakuma Sopo Kanikwedu, I will really understand that indeed the administration then believed that Rhodes was one of their kith and kin who deserved that because he created wealth for them. Robert Mugabe created wealth for black people, not only in Zimbabwe, but in Africa, by giving them a towering poster, which should stand at shoulder-to-shoulder level basis with the M race in order that we defy the complex of inferiority. Us taking land was through the bravery and the principles of Robert Mugabe. And such are among the things that we remember him for. Forget for a short while about things that we don't agree with him in terms of his principles then, what he could have done here and there. But one thing that towers is the great man that he is. So when the process of immortalization of a power is happening, people tend to be very divided and tend to be used to believe that it is fashionable to talk about such as if it is the first of its own kind.
Mm-hmm. So yeah, siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe khona ngoba sithathe ubaba uMasuku, baba Phuthi ungayindawo. Baba Masuku ungawutshona njani?
Ngiyatshona baba, utshona njani?
Yes, sesikuzwa kathesi baba Masuku. Phosela kho sibili kunabantu abaningi abafuna ukungena kuhlela.
Ya, ngithanda ukuthi ngeke ngikhulume indaba lezi zonke zombili. Ngicawa luvalo ngimangale nganje zodinga imizi labo bekhuluma njalo ngomgala. Ngizama ukuthi ngibaqasisele indaba yokuthi asikuzanga sibisote yezimbabwe because of political affiliation. Obaba uJuma isikwazi yesikadele Mugabe super hero bonke bekhuluma bembabazi. Waxotha uMnangagwa. Wathi uMnangagwa is useless, decent. The same people who attend uMnangagwa uMugabe is useless. We are testing. Samta bakhuluma kambabazi bathi njalo uMasanta bamhlawuthi uMgabe bathi wayebulala abantu esenzani kuye because those kids, these people are just Zimbabwe. Of which vele sibalalele siyabeza bakhulumi lutho abantu laba bafuna ukuzingena nje. Right, umdala lo sehambile over. You are forgetting about him ngoba vele lokuthi sibekwazi ukuthi o-right ngoku o-wrong ngoku akukho. Ngibuye endabeni leyi eyokuthi amadokotela umuntu anyamalala. Uyazi into eyimali isayinto eyi-one. Ngiyafisa ukuthi lingincedise mhlawumbe kuyabe kungikhutha nje kuma-history here and there. Investigations zamapolisa awezimbabwe ever since abantu ba-abstractwa. Elake lamuzwa kuthiwa ubothiwe ethe ethethi sicala lokuthi we-abduct umuntu uphi. It's over 50, 100 or so people. Akutholakali muntu o-abduct abantu bona lawo ophendukayo nayo uyaritel even that somasfrit is 21 kathi kutholakale lo yedwa nje kuphela kuthi ukuthi this is an in-house thing bayakwazi ukuthi le-investment eyangakuyona leyo ndawo ekuthi abantu ba udokotela bamthathela nje bamelele udokotela esibhedlela into yamthathe usisi anyone
hayi
kakhulu abamlethe
ehe hayi siyakuzwa kakhulu baba Masuku sibongile ungathelela kusasa Masuku
lolungile
so that is Mr. Masuku he says he's wondering how somebody can abduct a doctor and let alone a Zimbabwean he says ever since this abduction started no one has been arrested for you know being suspected of having done it. So he says it's an internal issue. He suspects these are state security agents. So now, and according to Uputi yakhuluma sibili ukuthi lokhu ngazani ube kubhotisa uMgabe kusenza konke lokhu owayengumongameli wayengumuntu oqakathekileyo. So he says Mr. Mugabe was a very important person. So we still have got Mr. Max Mkanda, but I'm told we've got a caller.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tutsora Nanuye Shemburkupi.
Mudora na Tinashe takawira ndiri muHarare.
Taurai tinzwe mukoma Tinashe.
Kuri sei ku Washington.
Ah, ku Washington ni kwakuda kutonora mbijana asi kuri nani amene iko ku Harare.
Awa hakuno kuri kupisha.
Mhm. Taurai tinzwe.
Alright. Nyaya ndoda kutanga kutaura ndiri inyaya ya mugabe.
Mhm.
Iya ino sirisa zikuru kuti mundara mukuru ongombeswa ngese dai vamusiya zorora mundara azvitaita izvi onzi nhasi ari pano mangwana ari kwakati mangwana ari kwakati azvitaita izvi takutonyara nazvo izvi munhu mukuru ka anoda kuzorora munhu mukuru.
Saka sema onero enyu maida kuti paitwe sei apa?
Angadai vakatochengetedzwa vanhu pavakanovaona kurufara ipo pai vochichengetedzwa kase munhu mukuru vochizorora murugare handitika vane zvavakagonawo vamugabe vane zvavakatadzawo asi pachokwadi chokwadi ndechekuti bhodhi yemunhu mukuru haifanira kungotenderedzwa kunzi nhasi iri pano mangwana iri pano kwatove kufumuka
ko panyaya yemadhokotera murimo imomo muHarare kwakamira sei?
Panyaya yemadhokotera painyaya yekuti hwadza zvikuru kana pataime yamugabe chaivo hapana kana dokta waanaka munhu aabdhakta zvazvinototishamisa kuti ihurumende yerudzi vanoabdhakta nadhokta ari kukumbirawo chingwa zvinotisiririza saka dai vavanyarawo vakwanisa kumudzora ari mupenyu
hatichazivi
kuti mupenyu here hatichazivi kuti akafa here baane 3 days nawo asiri kuwanika saka hei ndokutanga kunoita maaprisings koku iwo havazvizive kuti maaprisings anotanga nechinhu chidiki diki otozopedzisira nyika yese atove maaprisings.
Aiwa mashoko makuru.
Dai vanga vari vamwe vamudzora mukomana uyo ari mupenyu asina kana kukuvara asina kufa ndofunga taizvo.
Aiwa tinokutendai mukoma Tinashe muve nezuva rakanaka. Thank you. The Tinashe is just saying that he feels like the other caller said that, you know, the body of the late Robert Mugabe is now being abused. He's a big man. He should be put to rest and let his soul rest in peace. He's saying Mr. Mugabe should have been buried after Rufaro Stadium, or at least after the other leaders said goodbye to him. And then he went on to say it's very embarrassing for the current Mnangagwa administration to have a doctor being, you know, abducted under their watch. He says, you know, Mugabe might have been a bad leader in one stage, but no doctor was abducted. So that's what he's saying here.
Yes, lo soneni dladla utilinjani basakazi umuntu ma esethule uyahlonitshwa hatsho ukuthi isidumbu sakhe sibeloko sibhodabhodiswa ungazani ukudlula kwakhe kuyabajabulisa. Yes, amazo soneni khonapho uyakhuluma ecingweni ke silo baba uMaxim Kandla. Baba Mkandla, akutsho ukuthi lokhu khulunywe ngubaba uphuthi lapha sithi ke wayengumongameli umuntu owayehlonitshwa kakhulu, ngakho ke konokho okwenzakalayo kulungile, kondile kakhulu. Ungamphendula usithi ngamafitshane baba Mkandla? Usakhona baba Mkandla? Uyangizwa?
UJoshi Unkomo. Hayi, khona uMgabe uyabhode bhode siyangathi abantu ababulale ngomramba thina wabulala abantu lapha ngeground kebe bhode siyangathi kunokuqakathekileyo udivide abantu lapha iNdebelele ngashona kababonani abantu bona labo bakathesa abantu balamadivisions endawo ukuthi khona ngawabuthanisa abantu ndawoyo uzowazibhubhela nje angaze ngixolise ngento yeground leso kuthi uyabhodabhoda lapha usebhubhile sebhubhile akuhlonitshwe khona lokhu eyigcine njendaweni yakhe kube lokuthula nje imali vele bayenza kudala labo bantu ukuthi khona bebethatha abantu abanjengama labo bebhodabhoda labo enye imali yakhe uMgabe enye imali ikahulumende ikahulumende ngiyami mina asukuthi mele ngikahulumende kuphela but ukuthi lami futhi ngilalelwa khona lapho ngoba nayimali yama-taxpayers siyabhadala ama-taxes into ithenga lapha yathi uyibhathele libanjele imali yakho. So izimali zethu lezana ezilokhu ezidlalisa nje zibhodisa umuntu nje ukuthi ethini kusaseka vuka omunye umuntu ethethe ukhosi belizulu naleli kuyaphela lokhu. Kuyaphela lokhu asingazesa njala ngimfa yomuntu ubhubhile ubhubhile akuhlemi ithila ngalenelelo amafulegi ethu ebuyele phezulu ephaphe akuntu amafulegi ebelokhu ehlezi phansi ukuze befike i-30 days yona le kunamhlanje
Siyakuzwa baba Mkandla. Sicela ubambe khonapho ke. So Mr. Max Mkandla is saying, you know, the president was very divisive during his term as president. Mm-hmm. And he says he never apologized for the Kukulaundi atrocities. And today he still divides people as he's lying in his coffin, you know. So he says this is very sad because taxpayers' money has been wasted and, you know, he's not happy about the whole thing. So kuthi ke silo baba Gwebu ecingweni, baba Gwebu ngawutshona njani?
Abakutshona njani?
Ye, ngamafutshane sibulula abantu abaningi abafuna ukungena kuhlelo. Wena ukubona njani khonoko oka umuyi umgabe obulokhu ebhotobhotiswa endaweni esiyene?
Hayi, lokho mina ngikubona kuyikudlalisa imali eningi ngomethi ngabe bayifakela amadokotela la akhalala umsebenzi.
Mhm.
Usethule phela umgabe kuhlonitshiwe kwalelo langa. Kakwedluliswe kathi esile imali kubhode siyale lale imali okumele dingayincedisa izisebenzi. Asazi kumbe bathatha kweyakho imali kumbe bathatha esikhwameni sikahulumende, kodwa nxa kuyikuthi bathatha esikhwameni sikahulumende ngaba ukudlulisa lokhu bafakele odokotela imali.
So ke ukuthunjwa kadokotela uMgombeke uMagombeke ngathi ngakho
hayi lokho kuyisabika kwindaba enzima sikile njengoba into ekhona egudule.
Aha, so ubonani into embi kakhulu?
Hayi, into embi sikile kakhulu.
Ye egwebu ye qedisa khona
iyasethusa nje lathi indaba yakhona. Ye
hayi, siyabonga kakhulu ke egwebu ungathina lokusasa baba.
Good
evening. Yeah, so Mr. Kwe was saying the late former president is no more, so lay him to rest. Don't use a lot of money on him. And he says that it's clear that there's something that is very wrong in terms of the abduction of Dr. Peter Makombei. This is unheard of, you know, but he knows that the government is capable of doing that. So maybe we'll go to Mr. Tengumozi Puti later.
No, after for now
caller.
We have a caller.
Yeah, take a caller, yes.
Hello, caller.
Hello.
Hey, taura itinzo. Tukutawana na nuye shwe murukupi.
Murukutawana na Sivanda Brighton Arimuno Mura Stenbeck, South Africa.
Taura itinzo.
Ah, munona chini chino tuwisa kuti wanwari kungora mba vachitorwa ni wanwari amdi nguwa ninguwa tuku zingu uwe matichas aka botorwa uinde umu wakano gerwa ne botoro uinde ato waputi ni wanwari amdi mwenika mwene chaos isi rukuta urwane urumende uchi urumende zimzese izi zirma ukumayo kaisi
saka point wasi
uye aiwa chopa di chiripo ndi chekuti vanhu vemuZimbabwe ngavaite uprising because apasisina bandiko revashandi retatira nemunhu waro ati ambwa nevanhu vari amwe zvinyori zvinhu zvisiri kutaurwa kana kushambadzwa panhepfenyuro dzemunyika kupa vanhu awareness kuti tine madistance avamo munyika kana vane madistance ngavataure.
Aiwa mashoko makukutu.
Ava vanhu vanhu vavo, that's why vasiri kutaura nezvekuti maita madistance. Right. Tichienda panhau tiri panyaya imwe chete papa madoctors ipapo, munoona kuti vanhu ava vana moyo. Mumwe wavo ari kuchaina kurwara mumwe nje uye afire kwaakafira. Ivo vanotipambira madoctors because vanoziva kuti havarapwe nezvipatara zvedu. Saka zviri nyore kwavari kuti vaitingo anything chavangofunga kuita because they don't benefit anything and they don't depend on the services zenyika.
aiwa mashoko makuku tu anzwa dzimuve nezuva rakanaka.
Right, ndinoda kubata nyaya yeko mudzara wangu.
Ya chingoti gaga ganasi vanhu vakawanda vada kuti vataure vachitaura mafungiro avo ite gaga ga.
Alright, munoona chokwadi chakanaka, aiva mugabe vanondinakidza chinhu chimwe kuti vakatotaura kuti mandevela akanga ari mhandu dzangu. Nekuti patenderedzwa tenderedzwa Bobab, Bulawayo as a second capital city havana kufunga kuendako nekuda kweiko imhandu dzavo naiva.
Aiwa, tichataura izvozvo maita basa hanzvadzi.
It's a good question. Very good question.
Tinotenda.
I think it's a brilliant question.
This is why this guy is saying that he believes that Mr. Mugabe during his time might not have liked the people from Bulawayo. Maybe that's why now his body was not taken to Bulawayo. But I think the government did actually bring in, you know, different provinces. So, you know, we cannot speak on behalf of the government.
Yeah, what is Anpef guy here? Maybe he's going to.
In fact, there's a question for him. Yeah. There's Patience Mavunga who's saying, Mr. Puti, if Mugabe was so important, why did your party remove him with a coup? And then someone else said, the summary of Mugabe is just like when a guy saves a girl from armed robbers and then after the guy sexually abuses her. So then another one, Anna, says, Zanu-PF, you're being like chameleons. You removed and shamed him. Now he's dead, he's a hero, blah, blah, blah. So, Mr. Puti, you might as well respond.
Mr. Puti, are you there, Baba?
Yes.
So, Lapavant Babuza, Nakuluguti, at the end of the day, Mr. Mnangagwa actually helped in getting rid of the former late president. But now you are eulogizing on him and declaring him this and that, you know, a son of the soil, a big man of Africa, a big tree has fallen, all those kind of things. So people are actually saying, no, ZANU-PF people are actually pretenders. So can you take on that question?
Thank you, my brother. That is a very pertinent question. Look, in the first place, Robert Mugabe was not made to give space because he was no longer popular, but because of some traits of incapacitation which could not see the country moving forward from that time. It saw a lot of opportunists taking advantage of his senility and therefore taking advantage of him and planning a post-Mugabe era. Which era is this one? And it's barely less than 2.5 years. You can see that the vouchers were calculated. But the patriots refused and said, no, we cannot have our good men taken advantage of because of his problem of having overstayed in power. He overstayed. That's a fact. But the fact that he then had to be used by others surrounding him does not take away the fact that he was a good man. Because there is a lot of there are a lot of inadequacies in age. Everyone olokoko kumbolokulu ekhaya akwazi ugogo kumbukulu kune sengumntwana kumbe kufuna ukuthi amanzi asine sithi cabbage kuyatholakala ngama-stages okuguga kasi vumeni ukuthi umdala lo wayesegugile wasuba ngokuhlala kakhulu wangavumi kulesikhathi ukuthi usegugile adedelabanye anti kusinwa kudedelwana kodwa ukuthi ngumuntu osebenze kakhulu asingeke sikukhiphe ngenxa yokuthi usethule. Number two, ngike ngezwa omunye umlaleli ebuzayo ngokuthi kanti ube bazonda yini abantu bakobulawayo yikho-ke engasa isidumbu sakhe singasakhandiswa
ngakonansindaba.
Nxa usithi kobulawayo phela kawutsho enkayi kobulawayo zazi another city in Zimbabwe. Pho ke thina lathi ePlumtree sizakhala yini sithi siyamfuna efolose wangezambesi konale kubomatesi la ube bezakhala yini ekezi lasegwanda lasebebridge bebezakhala yini. Ibulawayo is the second largest city if the third largest city say we want him as well, this is unfortunate in our warning the Uti Locus Yapitisan and the Abanevati Sassin, the Potisoga Kulu, a condition in the national sports, a condition of Zimba. But Abanevati, the Alubukan Alubukan Jogo of Law and Alubukan Jogo of Law, Langa. Over good to you,
Saros.
Ngakanuthi abantu banazelele ukuthi ekukhulumeni kwethu ngomgabi simuthwa njengeqhawe mina ngiyedwa njengophuthi wesikhalangeni angizange ngithi galasiki izici zikhona abaningi sebekhulume ngazo okwamalanga lathi siyazazi aluba kulamathuba okuthi kukhulunywa ngezici besingakhuluma ngazo. Kepha mina ngikhuluma ngosethule lapha ngikhuluma ngobuhle bempilo yakhe nemisebenzi yakhe izici angikasikhathi kangako lazo kodwa isindebele esiqondileyo sithi akusilima sindlebende
kwayo
abantu babayekela ukuthatha leli thuba bathi iZanu-PF siyitholele khonapho njalo singakhulumi ngendaba yokuthunjwa kukadokotela sesiyenza ngazathi yindaba ehambelana lokufa kukamgazi bakithi abantu ababhidliza leli lizwe sebelamaqhinga amaningi okuzibulalela nokuzithumbela. They have just adapted one of their own and they know it's a state-managed thing that we know very well and we know the choreographers as well.
Yeah, what's the one going up on Loma Baba Puti? So, Mr. Puti says the reason why they didn't take him to Bulawayo is because other cities too were going to say, what about us, you know?
Mm-hmm.
So he says that's the primary reason, not of hatred and other things.
Mm.
So then he says, in terms of the abduction of the doctor, he says he's stage managed, according to him.
Mm.
So what a caller, I think.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tutsora Nanu Yeshemurukuti.
Na oni azimkunu kuhurungwe.
Ah, kwa kadiko kuhurungwe yoko?
Ah, kuhurungwe kumofara zato.
Ehe, ta uraitinzi.
Kanya ya doktor. Nuku nga jini jino sivisa uti mgamuno mma doktor anungo toro atunzo tanyanga gani 3 days asuko oneka. Asi urumende inge jita ura iti asu zwa chichi uiji ya uye ndia narugija basa iloro. Saka zore wa uti muna umigami Zimbabwe atishina sebiriki kana wanojianga rika wasinga zikamu utaru watora ndiani uya aru watuma ndiani uradi Zimbabwe itina sebiriki ya kwana utito kuna ungopezo atese jipangwa ni wapa mbifu
ayo wa mashuru makuputu
saka zingi nosirivisa hizo
saka imi daima ya wanamukana ukuti ujigazi lima ida utisipambi sii.
Chini jua shuka joti urumende nenge jiramba alchi zing zinge zitika zirifa chena urumende ya gare no ramba zing zirifa chena saka zing zino boa zoti muna nenga jikemo zidema nga ziso wa bafamba zanaka ukakemo ndu waonisa obo wabatu oro ukatu udai oto roa zino doro waza so daiwa ita waga jisa ipa kuti mtemo nato shandazi za uri mapuri saa ite basarao ni mazo kweto uti wano regira wano wajimo wano waja watu zika mungaru kubepi wani wawo
kupanyaya
kwa hivyo wano jitanga ukambu waga hapana kana wano watawa mbundo watu haba atu haita mosa yoye kuti awani kitu haka pamba mu
ayo wa mashoko makukutu iwa yu wanjadzi kupanyaya
ya kuruwe ni kutiro uguru nende uti ngai gaji kise ipa kutu kizyo uti wana waru ita izi waru kukuki uye waru kutumana
ayo watika
zika zinotifa zika zio zipani wabato wa wikita batri kwa abdaktawa kana kasi na izo zora uru nende ili mkati mizo
ayo wa mashoko makuku tu anjazi tunukutenda icha izo
toenda kunea mdara wedu boboi
ehe wani mprovince menyu kwa imo
tinoja ya kutiko urumende ruda namba futi jitamsa maru utamzira umuna akafa iyo apenyua jitambura se
saka point kwa se
life anande wakato wika mtundu kutara kweto namba wakambo chenge taipa pa uku jamae saka zinu zoto nate urumende bia tinawa tukenda nae
aiwa mashoko makuku tu anzwadzi nekuti nhasi vanhu vakawanda vada kupinda mushirongwa chirege ndicho
toto chautauri takafuti uri unogona ngozotorwa kuti vaite usiku saka
aiwa icho kwadi anzwadzi tochingoti iwa naiwayo mashoma mataura tinokutenda icha izvo
maita vata
Yeah, so this caller is actually from Hurungwe, which is in Mashonaland West, but he's on the other side. He's saying he's very, very upset with the abduction of the doctor in Harare, saying he wants to know why the government has not arrested anybody yet. And he's saying he's disappointed because by now the government should be coming out to say, we've arrested so-and-so and this is what went on. But government is mum. And then he's commenting also on former President Mugabe because he's from the same province. So he's literally saying he feels that the former president should have been buried by now because there's a lot of money going into the upkeep of his corpse. Till the month is over.
Yes, we've got Sikumbuzo Mlalazi who says, display Mr. Mugabe's body at Blue Roof for the whole month and let those who want to view it travel there rather than carrying around a dead elderly person's body in Zimbabwe. We have had enough of that name for over four decades. Let the country move towards forward. Just anyway, Tina. It goes further to saying, Ngibingelele inkokheli yami, lapho ubaba uphuthi. Keep on the good work, brother. Then see ngakayi kubaba uJason Moyo othi ngeke ngilethe ubaba uMkandla ngamafitshane. Baba uMkandla ngamafitshane ke ungathi uphosela ukugcina bese usihambela baba uMkandla.
Yebo.
Ye, phosela ukugcina sibili baba uMkandla bese usihambela khonapho ke ngakhuluma esikhuluma ngakho.
Hayi, mina mele ngicela endichoyo nje ukuthi khona hayi umgabe kaba mfake nje endaweni yakhe kumbe kwaphane iruzika nxa isiya kozimba kaye kozimba. Bemgcina kuphela khona ngale kulokuthi belokhu bempotipotisa. Imali lezi sazifuna lezi ezilokhu ezidlaliswa ngaleyo ndlela. Yikho khona lokho engingakutshoyo nje njalo lesizwe sakithi abantu abagcina amasiko abo, ihlonipheni ifa, kodwa nxa sisiba yile indlela eyibaye yona abantu baluza uthando. Bagcina belahlekelwa isineke ngoba into yakhona iyabe singathi sithumathi siba singasaphathi kuhle isizwe kodwa ke hhayi emasiko ethu asiwaphathi ngendlela endlela enhle abantu abakuyidedele khona lokho lanxa kubuhlungu kangako asakhenini isizwe ngiyabonga
siyabonga kakhulu ke eMkandla ungadinwa kusasa mntomdala sibongele kakhulu
ngiyabonga
ye sithathe ubaba uJason Moyo ubaba Moyo ungatshona njani
Sizijwayele
kakhulu sibili isikhathi du sesidliwe umango wesibili akutsho lapho okufisa ukukwethula khonapho
ye mina bengikhuluma ngiphendula ubaba uphuthi lapho uphuthi lapho ukhanya akaphendulanga kahle ubaba uMgabe fuza abuye kobulawayo la yangithi unkomo wabhuda from Harare wabuya kobulawayo yena indaba engabuya ngokobulawayo uchathi ngomuntu
So ufisa ukuthi ngawena wena ubona ngani isizathu kuyi
uyazonda abantu bemandebeleni amandebele kawafuni kutshenisela ukuthi vele kawafuni indaba engabuyanga ngapha
athi yena sezithulele umuntu omdala so kade ngakatsho ukuthi ngicela ukuthi
yena umnanga akho abayibo abaphethe uhlelo
uyabazonda abantu besintwini
Ya abantu besintwini uyabazonda befuze abhodiswe njengonkomo abambhodisayo.
Ngokutsho ngani khonokho baba?
Ngokutsho ngendlela yokuthi nanku usuka ulokhu ebhodi Harare laphana usuka wasiwa kuzimba kodwa kubulawayo hayi.
Ye siyakuzwa kakhulu odokotela ke ungathi ngakho.
Odokotela lokhu imali yena le ayidlalisayo upresident. Ofuza ukuthi ngayinika odokotela odokotela kabakho kupolitics ngoba imali le ifuza ukuthi ngayo yafakelwa odokotela lapha uyiwa abaphethe impilo zethu so khona bakhona amaphilisi akulani odokotela abantu bayagula bayafa ezibhedlela akula niks eyenzakalayo
hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoya sibongela kakhulu baba Moyo ngathina kusasa
siyabonga
yes so that is Mr. Jason Moyo there he says the money that has been used allowed for the viewing of the body and all these kind of things should be channeled towards the payment of doctors' salaries instead of doing all this kind of grandstanding.
There's so, patients, yes. Mavunga, who's saying people should actually stand in solidarity with the doctors because if they don't, the doc, you know, bring the doctors back into work, people in Zimbabwe would die, because as we saw earlier on, doctors in Bulawayo have also joined into the strike. They are really not happy with how Dr. Magombeyi has been allegedly abducted, yes, and up until now he has been missing since Saturday. Saka vazhinji vari pano vari kuti aiwa havasi kufara nezviri kuitika izvi, uyezve vari kuti ivo dai hurumende yaita zvainokwanisa kuti iratidze kuti kana pane vanhu vakatora doctor ava
vawane kuvachisungwa. Sorry, our time is out. We have to leave there. We thank our guests this evening, former freedom fighter Masu Mkandla and parliamentarian Dumozi Kuti. Signing off is Kipps Dube in Washington, D.C.
And I'm Marvelous Nhlanga Nyabuye saying, let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei in the morning, where we'll continue to look at the abductions and also, you know, catch a glimpse at what's going on at the Blue Roof. Bye-bye.